vanoedza mutefu vari kutamba maposters enca ndo dambudziko ratanyanya kusangana naro uye nyaya yekuti vari kuchiridzirwa kunzi kana vakavhotera enca vanenge vachirohwa nevanoedza mutefu nonga ndikati ndo matambudziko atosangana nawo ari maviri wayo ekukiridzirwa kwevanhu uye kudamburwa kwemaposters edu asi isu sekusangana macandidates edu ari kusangana nevanhu uye ari kuvimbiswa nevanhu avo kuti vachange vachikutera enca.
Tinonzwa vamwe vaikwikwidza musarudzo zvikuru kumwe nezvisi vakatobuda musarudzo wabasketi vachitaurawo pamusoro penyaya dzekushungurudzwa kwevanhu. Imi muri kuona nhengo dzenyu dzichienderera mberi here?
Taisiri kuenderera mberi, ndofunga kuti dambudziko rokunaro riri rimwe chete rakafanana rekushungurudzwa kwevanhu, asi kuti pamwe medhi chingazosiyana ndechekuti zvatingazoita musoro dambudziko riri seNCA tiri political party isingabhilivhi kuti kunyange zvashata sei tingasvika pakuti tasiya sarudzo idzodzo. Saka kune zvimwe zvakatoitika zviri west mukatarisa kana even sarudzo dzebyelections dzatakapedzisa kuti dzandaiva candidate kubikita west tofana katorwa nevanoezano asi hapana musi watakati vatatoti tatosiya sarudzo dzokubikita west idzodzo. Saka isu sepati hatibhilivhi kuti ZANU PF nevapatikajadiwi nevanhu vakawanda tiri siye richingohwina zaro pasina ari kurikondesa. Ndofunga kuti ndo maonero edu iwayo seNCA kuti aiwa kunge zvatoshata sei asi kuti makandidhetsi edu anotongoramba aripo.
Makasvitsawo here zvinyunyuto zvenyu izvi kuZimbabwe Electoral Commission?
Takasvitsa zvichemo zvedu kuZimbabwe Electoral Commission. Hatisati taona musiyano kunzvimbo dzese dziri tiri panyaya iyoyo idzodzo dzandataura dzokuchiridzwa kwevanhu nenyaya yekudamburwa kwemaposta edu zvinenge zvirikungoendera mberi.
Panyaya yekudimurwa kureketwa maposta enyu makambomhanarawo here kumapurisa?
Mapurisa ekumwenezi vakakwanisa kusunga memba yezano yakarova vamwe ambuya veNCA vakanga vachiroveronzi kwai vari kunamira maposta eNCA vanga vaneka mwana kacheche kavanga vakapota mumaoko kakakuvara ivo vakakuvarawo. Saka takaripota nyaya iyi munhu wacho akasungwa akaenda kukoti. Ndofunga kutaura kudai somunhu iye akatovhariwa. Saka ndonga tingati kesi iyo takafara zvikuru nenyaya yekuti mapurisa ekumwenezi akakwanisa kunge achibata munhu yakanga arova ambuya ivavo.